Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 5 Zvita 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makurukota emapazi ezvemoto nebazi rezvicherwa vanoti mapazi avo haana mari yekuita basa ravo. Imwe nyanzvi mune zvebudiriro inoti Zimbabwe yaifanirwa kunge yakaisa mari mukushandiswa kwemoto wezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vasoda zvemu vanoti bazi ravanotungamira harina mari yekutenga moto kubva kunze kwenyika. Vazhemu vazivisa izvi mushure mekutadza kutengeserwa moto wemagetsi neZambia, iyo yakati naiyovo haina moto wakawanda munyika mayo. Asi vazhemu vanoti hurumende iri kutsvaka nzira dzokuti nyika iwane moto wakakwana. Zvondirapera, Zambezi River Authority yakazivisa kuti mvura mudhamu reKariba yadzika zvekuti umwe muchini unogaya simba remagetsi unofanirwa kumbovharwa. Nyanzvi mune zvekubudirira Dr. Eddie Mahembe vanoti Zimbabwe yava nemakore mazhinji yakatarisana nedambudziko iri, vachiti havanzwisisi kuti sei hurumende isina kuisa mari mune dzimwe nzira dzokuwana moto wemagetsi, zvikuru sei simba remoto wezuva.
Mavirenge ndinoita nyaya iyoyi ndekuti ukateerera vanhu vekuZambia vanovaita magetsi esa vatitambudziko remagetsi asi mvura vanayo yokuchengetera magetsi. Ukateerera kuZimbabwe vanoti mvura yakadai ndiyo yakapera. Ukateerera vakadeisiyana tena vanoti ai bhati ndonguva yekunaya kwemvura, saka mvura inenge yofanira iripo. Sakatarika pari kukakatanwa kukatatanwa. Asi zvandakakwanisa kukunzwera ndichiona ndezvekuti ukateerera vanonzi vafortune chasi vaimbova monitor weenergy muZimbabwe vanenge vanotaura zvinonzwisisika nekuti vanoti mvura iriko zvayo, asi dambudziko rinova nderekuti Zimbabwe inopuwa chidimbu chayo chemvura, Zambia inopuwa chidimbu chayo chemvura nekambani inonzi Zambezi River Authority. Saka zvinonzi chikamu chemvura chinofanira kunge chakapuwa Zimbabwe chakapera, asiwo chakapuwa Zambia chichipowo asaura kuzoperawo. Saka ndinoona sekuti ndo pane nyaya ipapo kuti imwe neimwe nyika inoallocatewa portion yemvura yayo, and then because Zimbabwe yakungonyanya kutora magetsi ayo kukariba hwanga haichanyatsi kuita zvakanaka, zvinoreva kuti takapedza mukana wemvura wedu, chikamu chemvura chedu. Saka izvozvo zvitenga tisisina. So zvinoreva kuti panguva inotevera iyi ticharamba tichitambura kushava magetsi.
Nyaya yemagetsi inyaya hombe zvikuru mune mapazi akasiyana-siyana, kubva mukurima, mabhizimisi akasiyana-siyana, nyangwe kufamba kwevanhu. Nyaya iri kuitika kukariba iyi munoona sekuti inobata zvemabhizimisi sei?
Chokwadi chiripo ndechekuti kuti ikonomi yenyika, upfumi hwenyika huite zvakanaka, mvura chai chaiyo, mvura water yakakosha. Chechipiri fuel yetinoti madhiziri nepetro zvakakosha, asi chakazonyanya kukosha chaicho pamaindastri kuti maindastri anatso kuita zvakanaka ndiwo magetsi etiri kutaura nezvawo. Now panyaya yeZimbabwe, Zimbabwe kuti zvinhu zviitire zvakanaka zvinofanira kungoti agriculture zvokurima izvi zvakabuda zvakanaka, asi kuti agriculture yacho iite zvakanaka magetsi anofanira aripo, number one. Number two, imwezve yetoti mining kuti zvibude zvakanaka panofanira pachitova nemagetsi, and magetsi ndiwo anotoita kuti zvekuta mining zvinatsekita zvakanaka. Ndakanga ndichitoverenga zvangu veZimbabwe Chamber of Mines, vanga vachitoti kana magetsi akaramba akaita zvaari kuita izvi, even focus yavo mutuli nyuwo yekuti ikonomi yeZimbabwe isakura ne 3.8% gore rinouya, hazvisiri zvakaitika. Saka nyaya yekumagetsi chinhu chakakosha zvokuti kana tikasazvitarisa zvakanaka izvozvo economy yedu haikuri number 1 asi number 2 inzara ichatowanda saka zvinoreva kuti nyaya yemagetsi inofanira kutariswa nemwero kuti zvinge zvite zvakanaka.
Dr. Mahembe, nene manga muri chipanga mazano chehurumende kana kuti chemutungamiri wenyika maivaudza chii pamusoro penyaya iyi?
Nyaya iripo, nyaya yemagetsi haina kutanga izvozvo. Kana mukatarisa even kumuna 2018-2019 taingotaura nenyaya imwe iyoyo yeload shedding. Nyaya iripo ndeyekutoti tofanira kutobuilda capacity whether iyoyo yekukaribha inofanga iripo zvehwangi zvinofanira kuzviripo asi nyika zhinji dzakakumuvha kune zvimwe zvinhu zviri zviri ndiri kuona. Number 1, renewable energy. Zimbabwe ine solar system. Iyaya yekuti zuva rinowanikwa nguva yakareba muZimbabwe. Saka tikakwanisa kuisa ma solar power, tichikwanisa kutora solar yedu kubvime kubetsera renewable. Number 2, zvinhuwe zvinotikuona zviri kuitika ndezvekuti zvazviri izvozvi zvizesa ndiyo yoga inobvumidzwa kugadzira magetsi ndokambani yemagetsi saka ine monopoly yemagetsi but zvendiri kuona zvimwe zvichiitika izvinhuichitaita South Africa vanenge vakutovaramaposa vanenge vakutoindamo nenzira iyoyo vari kuti kana kambani dzinokwanisa kuzvigadzirirawo magetsi dzega dzichikwanisa kuzoto even kuzototengeserawo zesa nekutengesera mamwe makambani ngadzibvumizwe ndoonesi kuti zvinhu zviviri izvozvo zvinonga zvinobatsira then sozokupedzisira chokuti iyo nyika chaivo chaivo magetsi anogara achitongodiwa nokuti anoita kuti nyika ifambe zvakanaka tofanira kuinvesta in new power generation.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvebudiriro Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Zvichakadaro mapazi ehurumende mazhinji kusanganisa mapazi ezvicherwa zvedzidzo nezveutano anotivo haana mari yekuita mabasa awo mazhinji. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvimwe zvava kuitika muhurumende zvinoratidza kusarongeka zvakanaka kwezvunhu vachiti mapazi ehurumende haangashayi mari yekuita basa asi hurumende ichipa makurukota ehurumende nevamiririri muparamende mari dzakawanda.
Ndinoona kuti handivovoga mukushayiwa mari yokuita zvavanoda kuita. Mari iyi vanofanira kunge vachipiwa hurumende. Hurumende imweyo inofamba ichiparidzira kuti zvinhu zvakanaka muZimbabwe, ichiparidzira kuti mugore ra2030 tinenge tasumudzira upfumi hweZimbabwe kusvika pakati, asi tozoona zvinoitika paground, zvinoitika kuvanhu zvatinowa kana namamwe maminista kuwaya ezvamagetsi anotaura kuti tingava nedambudziko ramagetsi ratikuda kuzama kupedza asi hatina mari yacho. Tohwazve kune vemamaini vanotaura zvimwezvo, vekumasport vanotaura zvimwezvo. Zviro ndizvo pano takaona kuti chitima chomuHarare hatichafambi zvitima zvomuHarare nokuti havana kunge vapiwawo mari nezupuko. Zupuko inenge yakamirirawo mari kubva kuhurumende, zvinoreva kuti kutransport ndodambudziko rimwero. Tikasumuka naro tinoona tikaenda kudzidzo kueducation saiko kwakanzi tovandudza dzidzo toisa iyo dzidzo yamene yavanati 5.0 iyo karikulamu yacho yakangonzi kuvanhu hapana bhuku raivapo, hapana kana kuti maticha anga atrenwa, mari haiko kuti yokupa maticha kana yokutenga mabhuku acho.
Mungati imviro njiro dzei dzatiri kuona idzi profesa, zviri kuitika zvose izvi zvinotiratidzei?
Apa hapasi kutongwa nyika nechokwadi chokuti tinowa isu kuti National Sports Stadium tatotanga kuigadzurudza, tatanga kuisa mabucket seat toratidzwa zvinenge zvirimo zvichiitwa, tozoti tadzoka toona kuti hapana chaitwa. Hazvina kutanga nhasi izvi zvokusataura chokwadi tichiwa mabhajeti anenge achitaurwa kuti ministry yakati tapa mari yakati. Haiko mari yacho inenge ichitaurwayo, imari inenge ichipamwe chitazo yekuwana kana kupi, asi zvose zvakangovharidzirwa nokusataura chokwadi muvako. Zvirongwa zvose izvi zvinokupromisa kwete kwekuitwa izvozvo kuti matambudziko achapera aya. Kunenge kusingazikamwe here kuti hakuna mari?
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ratanga chimwe chirongwa chinobetsera vadzidzi bekumaruwa. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vachaparura chirongwa ichi kubhinga vachiti chirongwa ichi chinoshandisa moto wezuva kana kuti solar kuti vadzidzi vakwanise kubata zvidzidzo zvakasiyana siyana padande mutande. Tabata vamasaraure kuti vatiudze pamusoro pechirongwa ichi.
Danu chine box isevha ratinosogadzira panzvimbo. Togadzika sevha iroro rinenge rakaupload kwa content yese inodiwa nevana, kusanganisira mavhidhiyo emalessons avanoda kudzidza, manotes, content yese emasyllabus avanoita inenge iripo. Saka zvazvinoita ndezvekuti munhu wega wega anenge azowana desktop, laptop kana foni yake anokwanisa kuaccessa sevha iri achikwanisa kuzerenga nekudzidza. Saka tine mavhidhiyos avanenge vachikwanisa kuzo uona wachiwapa malessons. Tichizama kuisa nemaprojekta wadzimwe nguva kuti maprojekta aya ndo panenge pachiiswa malessons nevarairidzi vatinenge tapa. Tinozamawo kutoisawo nemamwe madesktop atinenge tichivapa kuzvikoro zvinenge zvisina. Chakanakira urongwa uyu ndechekuti chero pasita magetsi tine tumasola tudiki netumabhatiri tudiki tokuti vacharje vachinge vachikwanisa kuaccessa education kuti vasaramba vachisara kumashure panguva iri kuwanda technology iri kuita kuti vamwe vanhu vawane nguva yekudzidza yakawanda kudarika vanongodzidza muclassroom chete.
Vamasaraure, chii chakakonzera kuti muite chirongwa ichi?
Urongwa uhu hwakavarurwa nenyaya yezvidzidzo zvatakawana pacovid-19. Takadzidza kuti dzimweni dzenguva vana vanogona kutoenderera mberi vachidzidza nguva yavanenge vasiri muclassroom. Tiri kuona kuti mukana wangu uripo watakadzidziswa necovid tirambe tichiushandisa kuti panguva iri limited yekuti vana vanga vari muclass vawedzeredze kuzodzidza online vachizvidzidzira havo vega e-learning dzimwe nguva kana ivhini mbira dzisipo. Dzimweni dzenguvawozve takaona marairidzi vachishoterwa nezvikwanisiro vachishaya kondendi chaiyo kudzidzisa. Saka urongwa hunobatsirawo varairidzi pakudzidzisa kuti vanowana kondendi yese yavanoda kushandisa. Tinoonawo rimwe dambudziko rataiona nderekutoshomeka kwevarairidzi kune zvimwe zvikoro. Saka kana pasinapo paine varairidzi vashoma vanokwanisa kungofacilitata kuti vana valoge in vachiwana ma-e-learning vachidzidza vachidzidza offline asi vachiwana ma-e-learning services.
Hurumende haina urongwa hwakadai here pari zvino?
Zvino hurumende haina urongwa hwakaita seuyu. Tinoramba tichivakurudzira kuti vao adoptiwo. Tinoziva kuti zvikange zvavakuitwa nehurumende tinokurumidza kukavha nyika yese, nzvimbo dzese dzine vana vari marginalized, vanove vana vatiri kunyanyomhanyidzana navo kuti vasarambe vachisara kumashure. Tichitarisawo zvinangwa zveSDG number 4 yekuti tipe dzidzo kumwana nemwana zvake pasina kusarura kuti vanobvepi kana kuti vanogarepi. Saka urongwa hwa usati waadoptwa nehurumende urongwa watinoshuvirawo kuti dai vado.
Chirongwa ichi hachidi mari here vamasaraure, uye mari yacho ichabvepi?
Mari inodiwa ndeyekunge pachisikiwa madesktop, saka masevha acho, kutenga mabhatri mapower pack kuti masevha racho risachaye magetsi nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvinoda mari hongu, asi mari iyi tinongowanawo kune mawelishers vanenge vachiona kunge zvakakosha vachiti vanoda kubatsiridza. Ndo vanhu vatichiri kushanda navo vanenge vachikuita mudeme mudeme vachikontributa kuti dzidzo yevana irambe ichisumukira ichivandudzirwa.
Urongwa uhu hwakatotanga here vamasaraure, uye zvingani zvikoro zvakatotanga kushandisa chirongwa ichi?
Tine equipment yatakatounganidza yatiri kunokomishena pachikoro chekutanga chatiri kuisa kubhinga chatichange tichiisa ndopekutanga patichaisa. Asi tiri kufara kuti tine vanhu vakawanda varatidza kuti vanodawo kuti kuzvikoro kwavo kunzvimbo dzavo kuitwe. Saka zvatiri kuita ndezvekuti kana vanhu vati tinodawo kuti kuitwe kuno, togara pasi totsvaga vanhu vemunharaunda yemamutovaudza zvinodiwa, tovakumbira kuti vakontribute maresources kuti titenge zviitwe necommunity. Saka tiri kufara kuti kune kwakawanda kwatotangwa kuitwa mafundraising ekuti tiise. Zvitarisiro yedu ndeyekuti panopera gore rinouya tinge tabata zvikoro zvakatiwa ngei kumaruwa. Tisubatrana ni wanu waka wanda kusangasara local leadership, makancelers, ma MP, machifi, newamwe. Kutitungu kamuone la pamwe, kutitotua kakupi maari. Maari zimendi wazitu ngedriso manini. Saka wa community wanu waka mkwisa mtsoro pamwe, waka batala ni wanda wabu, bariku diaspora ni zimu. Tukuona tijibudiri la kwa katu wangei.
Abo vangavari mtungamiri we Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Orbit Masaraure vari parunare ku Harare ne Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti dzimba zhinji dzinogona kudzimirwa magetsi sezvo moto wemagetsi wape mushoma munyika. VaMnangagwa vanoti pane hurongwa hwekuti dzimba zhinji dzishandise moto wezuva kana kuti solar power. Sangano reAmerica Global Market Research rinoti gore rino vanhu muZimbabwe havasi kuzotenga zvinhu semamwe makore pamusoro pemamiriro ezveupfumi hwenyika. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA inoti ichashanda nevatapi venhau mukurwisa uori. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Aiwa ndoane mashuro ambana sanu ikohwina 3 imwe sanu ngaisi yekubira imwe vanhu vangwara ava vanhu vari kungomanikidziwa inhema dzogadzi hakuna zvakadero namatamburiro ari kuita munhu kusvuma kununga sosve nomuromo agwe munhu wavhotera zano bvangaivhote gwayos muchamona next year vose vari kuivhotera vachakaura nenhamo nhamo ndeichasuka munhu kusvika ati chuse isu ticharega kuvatumira tiri kuno kumhiri ticharega nokuti zvishuga zvatovatumira ndozvovapa manyawu kana chiri chokwadi kuti vavhotera zano asi sokuona kwangu hapana munhu achavhotera zano nyange sosve chaivo harichavhoteri zano zano yavora kuvhura chako chaiko inhema dzoga dzokubira uko hakuna kuna zvakadero nefaitikandi hakuna munhu anombovhotera zano vumbavha vumbavha goga goga iye munhu unohoyo haagoni kunyora sei handimozvivona kuti masabhuku ndo ari rongo anobudza vanhu kuya kuzvaita ugwana uya wokumberengwa kamuchizvirangarira achiti kwai munhu wose agoni kunyora ndiyo uyu yatakabudzawo napurezidendi munhu wose kana aenda kuvhoti agoni kunyora saka veduwe ndikudzei kuti tichatambura kusvika rini kusvikira hameno tichingotambura nokuti shuwa ndikudzei kuti kana gore rinouya zvokwadi zvokwadi zano ikabira saizvozvi pano unosara munyika nyangwe vokuchiikudii nyangwe ivo chaivo vari pamusoro vanozviona kuti Mnangagwa akonewa nyika asi havana chavangataura imwe zano ngairege kubira hama dzamwari.
Hei, pa 7 apo, muri bohere. Pane chishamiso chikuru zviri kuitika munana paramendo mumba vari kufosherera namarumu kubvira mauto mapurisa macio machifi masabhuku ndikangoti macivil servants ese hapana chaanowana wati moo kuvanhu vanhu vashoma ivo vakaketwa nevanhu ndo vakutodya Zimbabwe vamwe vese tichitambura varumeka nyaya iyoyi ngatione sese iyoyi kana mauto chaivo akachengetedza nyika kumiganhu mukati menyika vanowana mabhoni avo vagere zvavo vachinwa matindo vanopiwa mausomuno nemasomundo emari pakaipa zvisho ngavagadzirise nyaya iyoyo pakaipa because kana masabhu chaindo akachengeta vanhu nehurumende hapana chavanowana machizha hapana chavanowana asi vanhu vagere chete ndo vachapiwa masomundo seiko pakaipa varume tatenda zvedu pakaipa.
Inini ndoda kubvunza pamusoro pa CVR app ndoda kungozivawo kuti munhu akatora license akapiwa chiblue copy chiya anozobvisa imwe mari yei ma $80 ma $60 atinge tichidyirwa pa CVR kunzi kana muchida disk chinibva $80 tikupe disk mukati nyamaya ukasvika iwo uchida disk vanotanga kuti ari kubuda ndati 2014 ndati 2015 emakore kure kure but ukabuditsa mari unoona disk rako rakuya ndokumbira umbobvunza ipapapo kuti zvinombofambiswa sei hausi uhorere hwatiri kuitwa ipapapo ndoda kungoziva kuti hausi uhorere huri kuitwa ipapo ndokumbirawo kuti mundisitsirewo meseji yangu kune anoona nezve pamaCV ara patinotorera madisk tatora malicense ndokumbirawo kuti mundisitsirewo meseji yangu ikoko
makadini kustudio 7 uko zvino tinofara hedu kuzimbabwe vapenyu ndoda kungotaura nenyaya iri kutaurwa navana vepapolia kuyeblawayo vachitotsamwira vakuru vechikoro vakavaudzira kuti bodo makashama vana pfekai pfekai ndokuti muve vanhu ivo votopopota kuti hei tinokudzibva kuti tiri vana vaduku here vatori vana vaduku nokuti havazivi zvokupfeka vasikana vari kufamba vakashamava malekchara oshanda sei navo vapanozobuda kunzi tarepewa unokuti munongoedza vanhu vanhuka vanhu vapenyu avo muchifamba nyama iri panze moda kuti vaiite sei nyama iri kana ivo vakomana venyu kuda mabhurugu akabvaruka zvambodini zvambodini aiwa itai vanhu kwavo itai vanhu kwavo pfekai zvakanaka pfekai zvakanaka magona papoli yebruai
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarayiridzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Vateereri tisemazuva ose tausa Brian Musekiwa kuti atitaurire zvakaitika nezuro. Brian, chii chawakaona nezuro?
Handira kumbonyatsofara maningi negemu reEngland neSenegal. England yakawina by 3-0. When I saw the match, Senegal was outclassed singaiti. And utotorene lagre kuti vakagoisa 3 akada akawanda maresults acho. Zvinoreva izvo kuti matimu andanisa pane kuAfrica kwangosara team 1 inove Morocco ndo kwaari mahopes edu, and I believed Morocco anokwanisa kuqualifya to maquarter finals. Then kwozoita imwe team, France nePoland. France yakaratidza kuti inyanzvi, inovari vane level yavo iri above the rest. Saka tichida kuzoona manje nematambiro akaita England nematambiro akaita France vachasangana manje next round kumaquarter finals. Haanenge ari makuwerere
muround of 16. Kune Japan neCroatia, pane zvaunga tichitaurira apa.
Apo ndiri kufavha Croatia kuti ichakwanisa kuenderera mberi. Croatia iteamu yakasimba inotamba, handione Japan ine chance.
Kune re Brazil ne South Korea.
Apo ndirikuona Brazil ichikwanisa kukunda South Korea again. Brazil itimu aloe ma favorites kuti anosomudza mukombe. Ndichaona South Korea ichikwanisa kukundwa ne experience. Unless kana paita an upset, but mismatch yacho is too much. Ndikuona Brazil is going to be too much for South Korea.
Ndimbodzokera kumutambo weEngland neSenegal musekiwa. Chii chakakanganiswa neSenegal mumatambiro avakaita?
Ini ndikangoti kana zvasvika apa coaching. Coaching, that's what matters. Because vakada kuona maplayers ese anotambira muSenegal, ese anotamba kuEurope, vandotamba nevamwe vanhu vavaitamba navo kuEngland ikokoko nekuSpain. But unozoshaya kuti kochichi chii chaakuitikazve kana vakutamba pase zvavo. Saka zvinenge zvaakuenderana manje nacoach, kuti coach wacho ari more experienced, skilled here to handle magames of this magnitude.
Aiwa Brian, tinotenda chaizvo. Semazuva ese tichadzoka kwauri zvakare nhasi kuti tigozotitaurira pamusoro pemitambo miviri yatakatarisana nayo iyi.
Thank you very much, Mubawande.
Nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Makurukota emapazi ezvomoto, rehutano nebazi rezvezvicherwa anoti mapazi avo haana mari yekuita mamwe mabasa avo. Imwe nyanzvi mune zvebudiriro inoti Zimbabwe yaifanirwa kunge yakaisa mari mukushandiswa kwemoto wezuva. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muna mutungamiri Nkomo.